manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqodo ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu kurume 27 2024 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvinorema, zvinohoza. Kana mamboshandisa mari yekuzvipenyika, mugonodzishandisa mari yenyu muchidzoka pakuti mari yenyu yakutanga kushandisika zviri nyore. Asi kurema kwazvo hazvirevi kuti hazvipi.
Mitengo yezvinhu yokwira zvakanyanya uku dhora remunyika richishaya simba asi vamwe vachiti nyika haifanira kurasa mbereko nekufirwa
nyaya iripo ndeyekuti izvo tasaunza Zimbabwe dhora nguva yekuti kana tisati takwanisa kugadzirisa zvose zvaidiwa kunge upfumi hwaari kuti Zimbabwe dhora rigare rine chiremere
vamwe vanoti hurumende yave kufanira kuregedza kushandisa dhora remunyika iri
Munhu kana usipo unokangamwika kazhinji ndingatararanzwa kuti out of sight out of mind kana usipo kashuma kuti urangaribe
vakaremara vokurudzira hurumende kuti isavasarure pakugoverwa kwechikafu indiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Bepa naure Bloomberg rinoti Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstat yazivisa kuti kukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation yakwira zvakanyanya kusvika pazvikamu makumi mashanu nezviga zvitatu kubva muzana kana kuti 53.3% mwedzi uno kubva pazvikamu makumi mana nezvinomwe nezviga zvitanhatu kubva muzana kana kuti 47.6%. Izvi zviri kuuya apo dhora remunyika riri kunzi rashaya simba zvakanyanya kune dzimwe nzvimbo zvinonzi vamwe vari kuda mari yakawanda vanoti zviuru makumi mana zvemadhora emunyika kana kuti $40,000 zviri kutenga dhora rimwe chete rekuamerica kana kuti $1 to Zimbabwe $40,000 Izvi zviri kuuya apo gurukota rezvemari muzvinafundo Mutole Ncube vari kuti dhora remunyika richashandiswa kusvika muna 2030 Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvo munyaya dzezveupfumi vari chipanga mazano cheReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya.
Zvinorema, zvinogoza. Kana mamboshandisa mari yekuzvipenyika, mugonodzishandisa mari yenyu muchidzoka pakuti mari yenyu yakutanga kushandisika zviri nyore. Asi kurema kwazvo hazvirevi kuti hazvipi. Zvinoitika chavanozama kuda kutaura vanenge vachitaura ndechekuti rwendo rwacho rwakarema rwendo rwacho runonetsa saka hazvitishamisi kuti matambudziko atinenge tichisangana nawo tigoshandisa mari yedu yezimbabwe iriyo nekusimba nekushandisikawo zviri nyore nekusikwa kunenge kwakatarisira kuti tinenge tiinawo hasi uno nekuti zvinorema
asi vamwe vanopikisa hurumende vari kuti hongu zvinokwanisika asi gwara riri kutorwa nehurumende handiro ringasvitse nyika kuKenani
ameno kuti vanoda gwara riti asi chandinoona ini ndechekuti dambudziko remari hongu tinaro asi kuzvisiri zvemari hamusizvione here zvimwe zviri kubatika zviri kuitwa nehurumende zvidziro zvenyika zvivakwa nezvimwe zvakasiyana-siyana zvavanoti infrastructure tiri kuona kusimukira kwazviri kuita asi hongu tine dambudziko remari asi pfungwa dzandine hadzo dzinombopota dzichindishanyira ndedzekuti asi tikaita dambudziko remari tiine zvinobatika zvinogona kuzotibatsira kuti tirwisane nedambudziko iroro remari
mungajekesa here ipapo
ndingakupai semuenzani kuri kuti tiri kuda kuti tishandike mugwagwa uyo wekuti tinotsvaga mari tinogona kungoita yavanoti pachirungu kuita refinance mugwagwa iyoyo tinosvika toti takashandisa mabhiriyoni akati saka pamabhiriyoni atakashandisa kuvaka mugwagwa tinogona here kuti pamabhiriyoni iwawo tokupai mugwagwa kuti nichirana mugwagwa uyoyo uchitsvaga mari yenyu mugwagwa uyoyo nemari yenyu yepamusoro
ema vanga vari nyanzvo munyadzo zveupfumi vari chipangamazano chareserve bank of zimbabwe vapersistence gwanyanya vachitaura parunhare muharare nablessing zulu westudio 7 blessing abatawo sachigaro werimwe sangano revemabhizimusi receo africa round table vaoswell bina avo vaudza studio 7 kuti zvave kuitika hazvishamise
takagara takazviona kare kuti zimbabwe dollar riri vulnerable riri rakagara rakabatwa zvakakombama kubva parakatanga kutsoka nyaya iripo ndeyekuti izvo tasaunza zimbabwe dollar nguva yekuti tanga tisati takwanisa kugadzirisa zvose zvaidiwa kunge upfumi hwaari kuti zimbabwe dollar rigare riine chiremerero saka izvozvi nguva tiri izvozvi ndeyekuti izvo tiri kuona hurumende ichiita mabasa akawanda ekugadzira migwagwa ekumaminda vachiita mabasa iwaya nekuisa mari yemuno kuti tinge tichiita mabasa iwaya
ko izvi zvinorevei
saka kana zvakadaro zvinobva zvataridza kuti yatinoti money supply pachirungu inokwira kana yakwira zvaakureva kuti izvo uremu hwemari yacho hunobva wadzika kana huremu hwemari yadzika zvaakurova kuti maakuda madhora akawanda emuno kuti muwane rimwe chete rekunze izvozvo zvangodaro sekuziva kwaunoita kuti mitengo yedu muno inogara yakatarisana nemutengo wemari yekunze pachirungu tinoti inflation yedu is driven by exchange rate saka kana zvadaro zvaakurova kuti mitengo inenge yaakukwira ende mitengo yakwira inflation akuti huremu hwedhora remuno hunokwana hunenge hwaakudzika
poitwa sei vabina kugadzirisa dambudziko rapinda mumusha iri
ini ndakagara ndakataura kare kuti hatisati tava nechimiro chekushandisa mari yedu yemuno kuti tinge tiine yatingati stability tinofanirwa kunge tichishandisa yatinoti stable currency stable currency imari yekunze
sachigaro verimwe sangano revemabhizimusi receo africa round table vaoswell bina vari parunhare muharare nablessing zulu westudio 7 gweta muzvare jesi majome vanoti vari kufadzwa zvikuru nekudomwa nemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa kuti vave sachigaro wekomisheni yekodzero dzevanhu yezimbabwe human rights commission vanoti donzvo ravo nderekuti kodzero dzemunhu wese munyika dziremekedzwe pasingatariswi kuti wabuda mumba maani sangano rezimbabwe women's lawyers association of zimbabwe ranyora padandemutande refacebook kuti kudomwa kwamuzvare majome kunofadza madzimai mazhinji munyika asi vanopikisa hurumende vanoti komisheni iyi yagara ichiita basa nemazvo asi haina meno ngatinzwei hurukuru yaitwa namavelas mushanganya uye westudio 7 namuzvare majome nezvenyaya iyi
ndiri kunzwa kufara nekuwana mukano wekuti ndinge ndichishandirawo nyika yangu pandingati pachidanho chakadai chekukurudzira kodzero dzemunhu wese wezimbabwe ndichitungamirira zimbabwe human rights commission inova iri rimwe ndingati makomisheni kana masangano akazvimirira oga akagadzira nebumbiro remutemo wedu ra2013 wekuti tinyatsogamise utungamiri wakanaka wezvido zvevanhu
zvii zvamuchange muchiunza kubasa iri zvitsva zvanga zvisipo semaonero enyu
nditi zvanga zvisipo zvinenge zvati nditomboona kuti ticha ndatikwa ikoko handidi kutaura nditi ndichakwamba kusina zvakati nota handisatenda zvanga ikoko saka handidi kuti ndizepe kuti ndichaendesa zvanga zvisipo kwete ndingakwanise kutaura nezvandiri kuronga kuti ndinoita ikoko nekuti pamwe zvanga zvichitoita shungu dzangu dzakanyanyisisa ndedzekuti ugaro nemaitiro ekukoshesa kodzero dzevanhu tikunyatsotekeshere kunyatsodzamisiswe mumagariro edu muzimbabwe kuti anyatso kwe magariro ino the culture of human rights ndo chanisho kutarisila kutu chingye kichi wapada nere kutu nengi kutu kukosha kwa maita kote kutu njifuwa kukwere ndeje lisi njifuwa kutu njifuwa ajifungo rige kutu njifuwa njende njifuwa 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 kukwere njifuwa alifuwa kukwere njifuwa bata mwema njifuwa wedu uyeze njifuwa njifuwa chilipo 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 chikizaji sawo kwa jerezelame wa mwa chikizaji kisa jeli ni uru mwende chikizaji kisao kwa jerezeli uweza ndikati bati likuli jeli tiniyato danisekole chikinyanyo zendera kama chikinyanyo nwa mbunduro reni temo reliwe zimbabwe rime bandi kwa rimo yungi diferesi na vaki yungi kwenye mjera yungi kwenye ato jekesa kwa jerezo ati nade jakaiti kwenye mjera ino chukana vipinge mchimala ora na zimbabwe vipinge bumbire reni temo yungi kwenye kutikisa kodere ni njira ine udamu ya kanya sosimba saka ndo za mdengi shuwa kichingi kishinyanyo sumi njira kutiriwe basa redi kivu ni haanya nato redi nechevamu kutipadze chika ye kuchikora kodere itiki kosheke ndo chinango kenjua kitinya kudamu chitejo kinya kutekeshe zikara rini nika ete tijiri kinya kone pese mwurumende kame kite mwesu ujaro kutikodere kakati nakira pese.
Vanga vari sachigaro vekomisheni yeZimbabwe Human Rights Muzvare Jesse Majome vachitaura naMavelous Mushanganya uyo Studio 7 vari muHarare. Vamwe vakaremara munyika vari kukurudzira hurumende pamwe nemadzimambo nemasabhuku kuti vasasarudze vachivasiya pachirongwa chekugoverwa kwechikafu kuvanhu vakatarisana nenzara gore rino iyo yakonzerwa nemhepo El Nino pamwe nekusanaya kwemvura zvakanaka. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Amai Miss Masunga vimurai ndekwa tavagadza kwamambo Jaka kwaChivi mudunhu rekumasvingo avo vakaremara gumbo vanoti vanosiiwa pakupiwa chikafu sezvo vamwe vava vakaremara vasikakwanisi kusvika kunzvimbo dzinonyorwa kana kupiwa vanhu chikafu.
Munhu kana usipo unokangamwika kazhinji ii ndingatarazoti out of sight out of mind. Kana usipo kashuma kuti urangaribwe.
Vakuda kwashe Masinyanga avo vaimbova mudzidzisi uye vachitungamirira sangano reZimbabwe Albinos Association kana kuti ZAA vanoti
panonzi chikafu ichi is meant for PWD vanototanga kuchitora vachona ndo vari physically fit hasina any sort of impairment nokuti at times panet was scramble if the commodity is limited to panet was preferential treatment nokuti uyo mwana wasabhuku.
Munyori mukuru muhofisi yegurugota redunhu remasvingo Dr. Admo Pazakavambwa vanoti hurumende ine mutemo pasi peZimbabwe Disability Policy uyo unomanikidza vanhu vese kukoshesa vakaremara kunyanya pazvirongwa zvekubatsira vanhu.
Vulnerability yedu iri kutarisa panzara haisi kusarudza kuti uyo akaremara uyo haana. Saka tine mavulnerable groups akaita chembere vakaita vanorarama neurema vazhinji vacho vari kupinda.
Vanoti vanoita izvi sehurumende vachishata nemadzimambo nemakanzura. Mamwe madzimambo anotiwo anokoshesa vakaremara uye ndivo vavanotanga kunyora nekugovera rubatsiro panoitwa zvirongwa izvi kusanganisira vakwegura pamwe nenherero. Magudu vapastor cover avo vasingaoni vanoti vakatorayira makanzura avo pamwe chete nemasabho kumunzvimbo yavo kuti vatange kunyora nekupa vakaremara chikafu gore rino.
Inini kwangu ndakakurudzira makanzelers kuti atarise masabho kwavo pavanounza malists kuti vakaisa vanhu vakaremara here. Ende ndinotenda kuti vakaita saizvozvo nekuti last week but one vesocial welfare vakauya vakaita registration last week. Ndakanzwa kuti vakauya vakapa beans neupfu.
Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo avo vane bazi rinofambisa hurongwa hugovera chikafu sezvo vanga vasingadairi nhare mbozha yavo uye vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira tisati taenda pamhepo. Vemamwe masangano akazvimirira akaita seMwenes Development and Training Center MDTC vanoti vane mitemo yavowo sesangano yavanotevedzera yakaita sekutanga kubatsira vakaremara muzvirongwa zvavo. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa muMDTC amai Primrose Makoni vanoti vakatotanga chirongwa chekubatsira vasina chikafu muMwenezi mumaward gumi vachishanda nesangano reWorld Food Program WFP.
Kupera kwomwedzi vari kuzowanikwa vachibatsirwa nechikafu chinosanganisira beans, chinosanganisira mapunde, chinosanganisira zvakare mafuta. izvi zvaita kuti vanhu vari muchirongwa imomo vabatsirikane zvikuru panguva ino yatakatarisana nemamiriro ekunze asina kumira zvakanaka uye nedambudziko renzara.
Asi vamwe vakaremara vanoti kunyange hurumende ine mutemo wekuti vasasarudzwe kana kutarisirwa pasi, vamwe vanotungamirira zvirongwa zvekugovera batsiro havazvikoshesi. Sangano reWorld Food Program rinoti vanhu vanopfuura mamiriyoni maviri nezviuru mazana manomwe 2.7 miriyoni munyika vanoda rubatsiro rwechikafu gore rino. Kuosangano reFood and Agriculture Organization kana kuti FAO rinoti vanhu vanoda kusvika mamiriyoni matatu nezviuru mazana mashanu vanotarisirwa kuti vange vachida rubatsiro rwechikafu sezvo munyika musina chikafu chakakwana nekuda kwekusanaya kwemvura zvakanaka. Ndakamira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chikwata chinoongorora sarudzo chemubatanidzwa wenyika dzekumavirira kweAfrica cheECOWAS charumbidza kufambiswa kwesarudzo kwakanaka kwakaitika musarudzo yemutungamiri wenyika ichangobva kuitwa muSenegal, iyo yakakundwa navaBizuru Diome Faye ava nemakore makumi mana nemana ekuberekwa. Chikwata ichi chakatsanangura sarudzo idzi sedzakaitwa murunyararo dzichipindwa nemunhu wese. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro navatalent Rusere vanovegweta uye vari muzvinabhizimusi vari muCape Town muSouth Africa. VaRusere ava vanobva mubhuku rekwa Chikombingo kwaGuto mudunhu reMasvingo vanoti vakamanikidzwa kubuda munyika muna 2017 vachitiza neupenyu hwavo zvichitevera kubviswa pachigaro kwevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, avo vavanoti vaishandidzana navo zvakaita kuti vatevedzerwe nevanofungidzirwa kuti vasori. Vakambogara munyika dzakasiyana-siyana vasati vaenda muSouth Africa, umwe vakazotanga mabhizimusi avo anosanganisira kambani yemagweta pamwe nekushambadza pamadande mutande. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Ini ndakauya muno muSouth Africa 2021 asi ndakabuda muZimbabwe 2017 kuburikidza nekunge ndapindanaonesawo najetoda kuurawa nevakuru vezvematengerwo enyika munyika yedu yeZimbabwe pakusandiwanana kwatanga tinako kuburikidza nekudzidziswa kwaformer president Robert Mugabe avo vandaishandidzana navo.
Saka muSouth Africa ibasa ripi hamuri kubata?
KuSouth Africa ndinorana makambani maviri. Ndine kambani iri kuita zvelaw inobatsira kana makamboona pamashure apo kuita sendinobatsira vanhu makesi zvemapenisi zvizvarwa zvekuZimbabwe zvinenge zvasungwa nomali kana vari vanhu kumusha. Ndinonyanya kubatsira mahara. Mukatirikidza pamashure apo ndakamboenda kuGauteng kwandakakavharirwa vanhu more than 200 sevana veZimbabwe vanga vakasungirwa mapasipoti vakavharirwa gavhumendi isingakwanise kuvadhipota vachitaura kuti havana mari ikanamirira kesi iyoyo vakabuda. So the other company ndinoita zvedigital marketing, macompany registration, mawebsite nesignage. That is the other company. So ndo mabasa andinoita muno muSouth Africa, asi mainly ndinonyanya kuzemberana nelaw.
Vamwe vanoti kusina mari hakuendwe, muri kukwanisa kurarama sei munyika isiri yenyu muSouth Africa?
Hazvina kupfava mukoma nyonga kuno kuSouth Africa nekuti tinombunyikidzwa pazvinhu zvakawanda. Tine dzimwe kodzero dzedu dzinombunyikidzwa zvikuru sei kana tikada kutaurira paishu yemapenisi. Nesu semaZimbabweni mapenisi edu maexemption, haugoni kuwa mapenisi yekuti unogona kuwana basa raungaita permanent. Ndezvinhu sekutanga. Chinhu chepiri tireva nekuti taita sevanhu vakazvinokorera kutukwa nekuda kwezita rekuvavana veZimbabwe. Pese patafamba mukaona ndekunga kana muchiona kunyange pamasaisai muno muSouth Africa zvizvarwa zvekuZimbabwe hazvisikudiwa muno. Kunyange pakutanga macontract mamwe mumagavhenment, kunyange mumaorganisation chaiwo asinaine pekuita negavhenment, tiri kutambudzika kuti tiwane macontract nekuda kwekuvavana veZimbabwe. Saka haisi nyore.
Saka matambudziko iwaya muri kuvakunda sei?
Tingangoti dzimwe nguva chinokosha ndechekukambira zvaunenge wawana izvozvo wotarisana nezviripo kutoedza kubunikidzira zviripo kuti zvikwane. Hatina imwe nzira yatinogona kurwa nayo inoenda tichingopfeketidza nekusapotana nekucreata maplatforms atinobatsirana sevana vezimbabwe.
Vanodawo kubatai vanokubata ipapi, Advocate Rusere?
Vanoda kundibata vanogona kundiitira email paemail yangu inoti docrusere12@gmail.com. docrusere12@gmail.com.
Advocate Rusere, munhu ane mhuri here?
Mhuri ndinayo, mhuri yangu ndinogara nayo kuno South Africa.
Vanga vari chizvaro cheZimbabwe, vatalent Rusere, vari parunare muCape Town, South Africa nestudio 7. Kune vana veZimbabwe vari kunze kwenyika, vane zvavari kuita zvinosimudzira vamwe, tibatei panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, nhasi tiri kutarisa nyaya yehutano. Bazi rinoona nezveutano muAmerica reCenters for Disease Control and Prevention riri kuyambira vanhu, zvikuru vana neavo vanoshanyira dzimwe nyika, kuti vangwarire chirwere chegwirikwiti kana kuti measles. Chirwere ichi chiri kupararira zvikuru munyika zhinji kusanganisira muAmerica. Vanhu vabatwa nechirwere ichi mumwedzi mitatu yegore rino vanopfuura vanhu vakabatwa nechirwere ichi mukati megore ra2023 rose. Nyanzvi mune zveutano vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vanoti chirwere ichi chiri kupararira zvikuru nekuti COVID-19 yakavhiringa zvirongwa zvagara zviripo zvekubaya vana nhomba yekudzivirira gwirikwiti.
Chirwere chemeasles kana kuti gwirikwiti chiri kuratidza icho kuti chati wandei muAmerica, nekuti pamwedzi mitatu yadarika manhamba zevana vawanikwa vane gwirikwiti awanda kusvika panhamba dzevana vakabatwa negwirikwiti kwegore rose ra2023.
Chii chakakonzera kuti chirwere ichi chipararire nenzira iyi?
Chakonzera kuti chirwere chegwirikwiti kana measles chiti wandei zvinotarisirwa muAmerica inyaya yokuti vana vakati wandei havana kuwana vaccination kana nhomba.
Dr. Ranga, chirwere ichi chinotapurirwa zvakadini?
Chirwere chemeasles gwirikwiti chinotapuriranwa nokufemerana mhepo iya inenge ine hutachiwana hwemeasles.
Ane chirwere ichi anoonekwa sei, Dr. Ranga?
Anenge abatira chirwere chegwirikwiti anoonekwa nemasymptoms akati wandei nemasigns akati wandei, ende masymptoms anosanganisira iwo kudziya muviri, kubuda masiriri, kutsvuka maziso, vamwe vachiita manyoka nekukosora.
Chii chinofanirwa kuitwa nemunhu anenge abata chirwere ichi?
Munhu anenge abatwa nechirwere chemizuzu anofanira kukurumidza kuti aonekwe nana chiremba, aitwa yatinoti iyo supportive care inosanganisira kupuwa mapiritsi ekurapa kupisa muviri, kupuwa mafluids ekureplesa mvura dziya dzinenge dzarasikwa mumuviri nenyaya yokupisa, vamwe vanenge vachida oxygen, vamwe vanenge vachida kuti manyoka aya anenge achiita amire, uyezve vanenge vachifana kuti vasasangana nevamwe kusvika chirwere ichi chisingachakwanise kuparadzirwa kune vamwe.
Nyanzvi mune zveutano vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vari parunare ku North Carolina muno muAmerica, natanonoka wande westudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndimomo from Berengwa. Ee, ndaichida kumbobvunza vangu kuti vachamisa vangonyarara kasi vafunga kuti zvekereke here. Tibvunzire kuti vachamisa zvavakabuda vachiti vava neBlue Movement. Sei vasinga announce kuti isu vatsigiri vavo tizive kuti vava papi. Kana taakuchechi kana taakuita zvekereke tozvava kuti kutevera kukereke. Kana chiita zvematongero enyika totevera Blue Movement. Ndibvunzire vachamisa. Ndine Ndimomo uyo ndiri kuno kumberengwa kusanda wana maini. Ndoda kuti ndinzwe kuti vachamisa vava papi. Mava papi nai baba.
Ngoda kuti ndimborangaridzawo avo vangavavo vakaambo atenda marale ZANU-PF. Vaifara vachimhanya vachirova vanhu vachisapota ZANU-PF. Ndinoda kuti ndibvunzewo kuti zvamakapiwa machikeni iniyezo varimwe kana chikeni ini zvitombodhura kudarika mubhaketi rechibage. Saka chosakisa kuti musapiwa chibage chiizve. Vaikupai kamachikeni ini kuti muwane kuvavhotera kana vapedza vobavo mari dzenyika vachienda nadzo. Iko zvinezvi wewe nemhuri yako nevana vako mukarwara hamuna kana mushonga muzvipatara. Kuti tingorangaridzana kune avo vaisapota ZANU-PF. Kuti muzvizive kuti next time musazozvipama. Maita basa Elias pa Cape Town.
Chekutanga toda kupa kutenda kuna president weSenegal nokukunda kwakaita. Nyika inei kuti inotongwa nemunhu ane age yakaita se as long huru wekudiwa nevanhu. Tinda pachinzvimbo. Tapfuura neipapo. Chechitu, toda kutsinidzira mashoko anga achitaugwa navatacho aya. Munhu wese ane kodzero kupiwa matitle deeds. Epaari kugara. Kwete zviri kutaugwa zvekunzi kwa Ireland ndeya president munhu ana chaanacho. Ndoko akudzvanyirira vanhu kuri pachena. Munhu wese ngapwe title deed yepaanogara. Varume ka musaita sezvinonzi president ndiye ava mwari nyika ine yeZimbabwe. President haasi mwari nokuti iye munhu wakaita sewenyama haoni vhurose sezvinonzi ndiye akarisika. Iyo inonsense yamuri kutaura hatimbofi takavandirana. Third issue toda kutaura nezveuyo anonzi kwai muchipangamazano chezi RBZ issue. Aiwe shamari kari kandi kutaurira kuona chinhu chisingashashandika chinorashiwa iwe unoche unongaramba uchichengeta hembe yakadambuka mubama kwe rika kuti unoirasha. Musada kubira vanhu zuva rakacheka nyika varume. Kana mari isingashandira shai muise mari inoshanda tarira pakambopinda hurumende mubatanidzwa pakashandiswa yusa. Nyika yakadigwa shuga munhu wese anga akutambira mari yakanaka iwe ino maticha mari yavari kuchemera ndiwo mari yavakanga vakuchitambira yakanaka. Kwete kuti munobira vanhu mumasikati machena kumapasipoti munorambirei mabhondi muchida mayusa munomadirei. Iko ndarira maticha akukundikana kubhadharira vana vavo fees. Vosindiwoendeswa kumakoti nekuti muri kuvapa mari dzisingatenge nenyu muchida kuramba chingovadzvanyirira muchivapa mabhondi atenge basa. Iuseless bhondi renyu ngashirai kure.
Pastudio 7 muzve se mbuita zvikana but manje pamurutire zvekana pamwe sikunzwisisa ndepa live talk. Live talk yamurutaura musataure nechirungu kubva muchingotaura icho chete. Munomu murutaura maZimbabwe. MaZimbabwean anotaura shona. MaZimbabwean anonzwisisa shona. Kudzidza kwese kuriko vanhu vanozviziva vese but kana takutaura nerumiro amai wanzai chishona.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirei mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaitezve kunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko. Muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya yezvimhingamupinyi zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika vamwe vachitadza kurapwa mune dzimwe nyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisa anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwawo Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisa anoti 909 AM, 6175 ne7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera rakai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mitengo yezvinhu yokwira zvakanyanya uku dhora remunyika richishaya simba. Vamwe vanoti hurumende yave kufanira kuregedza kushandisa dhora remunyika iri. Vakaremara vokurudzira hurumende kuti isavasarure pakugoverwa kwechikafu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai mina Chris Gande.